Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 1 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi.
Pane posibiriti yekuti makesi aya haasi kubva kunze asi pamwe vanhu vari kutapurirana vari mukati memakwaranzani facilities. So saizvozvo tinosana chiremba vekonzero dzevanhu pamwe chete nemagweta ekonzero dzevanhu taendesa hurumende kuti tichitaya kuti hurumende igadzirise
Wandu wevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika unoramba uchikwira zvakanyanya.
Tinozvishuvirawo munyika yeZimbabwe kuti pakaita ashaikwa pakaita batwa zvakarurama vana veZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe zvoratidzira kuratidza kuti kodzero dzevanhu dzakanaka kunyanya kodzero dzevanhu kadzi.
Zimbabwe neAmerica zvonetsana nenyaya yekodzero dzevanhu. Mimwe mitambo yetenderwa nehurumende kuti itange kunyange vanhu vakawanda vachiri kunzi vagare mudzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano runoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe wasvika pazana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 178. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri vana uye vapora vari makumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 29. Vanhu vari kubva kusouth africa Botswana neBritain kunyanya ndo vari kubatwa nechirwere ichi. Kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi munzvimbo dzavari kuchengeterwa idzi kwapa kuti rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu ravana chiremba reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights riendese bazi rezveutano kumatare edzimhosva richiti riri kuisa upenyu hwevanhu vari munzvimbo idzi panjodzi sezvo musina zvikwanisiro zvakakwana. Taita hurukuro nasachigaro wesangano ravana chiremba iri Dr. Fortune Nyamande.
Tirikushushikana zvikuru tinoona kuti maafrica sanyokwira zvikuru tinoshushikana kunyanya tichaza kuti makesi akawanda ari kubva muna tinoti makwarantaini centers saka zvinoreva izvo kuti pane posibiriti yekuti makesi aya haasi kubva kunze asi pamwe vanhu vari kutapurirana vari mukati memakwarantaini facilities so saizvozvo tinosana chiremba vekodzero dzevanhu pamwe chete nemagweta ekodzero dzevanhu taendesa hurumende kukoti tichitaya kuti hurumende igadzirise makwarantaini facilities kuti ave apa standard yekuti vanhu vatapurirana zvirwere vari mumasendasi yayo. Chechipiriwo tinoti hurumende ngaitarise kuti kuma illegal ports of entry kuupinda nevanhu munyika kunge kuchigadziriswa kuchivharwa so that tisakwanisa kunge tichiita makesis anopinda munyika zvisina kutsarukana. So tirikushushikana zvikuru uye tinovimba kuti hurumende ichaekta asi isuwo taenda kumatare ezimhosva kuti tione kuti nyaya yemakoronel facilities yagadziriswa nechinhu chii.
Inzira dzipi dzamunotarisira kuti dzingagadziriswa nadzo maquarantine center yati tiona kuti hurumende iri kuitiwo iri kuitawo painogona?
Pane zvinhu zvinogona kungoitwa zvisingade mari yakawanda semuenzaniso vanoda sipo yekuti vange vachigeza maoko avo vari mukati memaquarantine facilities. Vanhu vanofanange vachigara padistance inorekomendwa pane kuti vanhu varare vasiri 1 meter apart vari mumaquarantine facilities imomo kuwanikwa kwemvura chinozoonza vanonochera mvura nemapaketi kuvachizotapurirana chirwere pavanenge vachinochera mvura kwavari kuenda ikoko vari mumaquarantine facilities. Saka tinoti the basic things zvinongoti munhu wese anofanira kurarama indignity zvio zvinofanira zviri mumaquarantine facilities.
Tiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika hwaramba huri pavanhu vana zvinove munongedzo yekuti pane zviri kuitwa nehurumende zvinogona kunge zviri kudzivirira rufu. Munoti
tifunge kuti tingati kusafa kwevanhu necovid inyaya yekuti hurumende ine zvairi kuita. Kusafa kwevanhu necovid inyaya yekuti parizvi tangoitawo laki senyika kuti tichine makesi atinongangoti mamild cases ndo akawanda, asi tikaita masevhie cases tinoona kuti pamasevhie cases mana atakaiita vose vakange vachirasikirwa neupenyu. Zvinoratidza izvo kuti hurumende haina kugadzirira, haina kapasiti yekuita.
Vanga vari sachigaro veZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mana nemaviri kana kuti 142,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvina kana kuti 4,000 kuchiti vapora vanodarika zviuru makumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 59,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu kana kuti 6 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawanda vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa pasi rose vave kudarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe kana kuti 370,000 uye vapora vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu kana kuti 2.6 million. Kandirana makovhu nematete kuri kuenderera mberi pakati peZimbabwe neAmerica mushure mekunge chipanga mazano chemutungamiri wenyika yeAmerica vaRobert O'Brien vapomera Zimbabwe nechina mhosva yekuita tinhaidzirwe pakuratidzira kuri kuitika muAmerica. Kuratidzira uku kunotevera kuurayiwa kwemumwe mutema vaGeorge Floyd nemupurisa wechichena kuMinneapolis mudunhu reMinnesota, izvo zvapa kuti vanhu varatidzire vachiti rusarura ganda rwanyanya. Nhasi mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vadaidzwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasikusiso mwoyo kuti vazotsanangura mashoko eAmerica ekuzora Zimbabwe mafuta enguruve yairi kuti haina kudya. Asi mashoko abuda papera musangano uyu ari kuratidza kuti panga pasina kuwirirana. VaNichols vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti vanonzwisisa nekurwadziwa kwerufu rwavaFloyd, asi havasi kuzoregedza kutaura nyaya yekutyora kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Vati kunyange mupurisa akauraya vaFloyd akasungwa, izvo handizvo zviri kuitika muZimbabwe umo mune vanhu vari kutochwa kusanganisira madzimai echidiki MDC nevamwe vakatsakatika vakaita savaItai Dzamara navaPatrick Nabanyama. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyorawo padande mutando ravo reTwitter kuti havaone Zimbabwe senyika inganzi muvengi weAmerica. Asi nyaya iyi yabata vanhu vakawanda pasi rose kusanganisira chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, amai Shelton avaita hurukuro naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Iye hati kuzoona zvekuitika ikoko, zvekuitika ikoko zvakaoma. Asi inoo sechizvarwa cheZimbabwe ndikuona kuti zvimwe zvacho tinozvikurudzirawo kuti dai zvagona kuitika kana munyika yeZimbabwe, nekuti apa vari kurwirawo kodzero dzavo vanhu ivava vari kuratidzira.
Asi tiri kuona vamwe vachipisa zvinhu nekuba, imi munozviona sei izvi?
Chakazongoshata hacho kuputsa mabuildings nekuba chikafu kana kuti kuba zvimwe kupisa mota kana kuti chichi, but kuratidzira kwavakaita nekugunun'una kwavari kuita pamusoro pekurawa kwechimwe chizvarwa chemo kwakanaka, nekuti zvinhu zvinorwadza kuti munhu afe sehuku, zvinhu zvinorwadza kuti munhu afe achichema achikumbira ruregerero kana kuti chii. Saka zvinhu zvinongorwadza. Asi inini muonero wangu zvangu dai taizvishuvirawo munyika yeZimbabwe kuti vanhu vagoona kodzero dzevanhu kuti dzakakosha. Pakaurawa munhu, pakarohwa munhu, paka batirirwa munhu vanhu voratidzira nekuti zviri kuitika muzvakanaka kuti vari kuratidzira zvavo ende hapana munhu ari kushandisirwa futi hapana munhu ari kufurwa zvinonakidza zvikadini chero zvichizorwadza hazvo pamberi apo asi vari kuratidzirawo kodzero dzavo nekuti munhu nemunhu ane kodzero dzake hakuna munhu ane kodzero yekuuraya mumwe munhu zvinorwadza hazvo but muonero wangu tinozvishuvirawo munyika yeZimbabwe kuti pakaita ashaikwa pakaita abatwa zvisakarurama pakaita adzvinyirirwa kodzero dzake vana veZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe zvoratidzira kuratidza kuti kodzero dzevanhu dzakanaka kunyanya kodzero dzevanhukadzi
vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe vati vanoda kunzi amai Shelton vashaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuPretoria kuSouth Africa. Mamwe masangano anochengeta vakwegura nerera uye vana vakaremara anoti ari panyanga dzamushore nekuda kwekuenderera mberi kwekurudziro yekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown mukuedza kudzivirira kupararira uye kutapuriranwa kwechirwere checovid-19. Masangano aya nguva zhinji anopona nerubatsiro kubva kuvanhu vane tsiye nyoro avaomerwawo pari zvino. Mutoro wedu weNauloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mumusha wezororai Old People's Home uri pasi peRoman Catholic unochengeta vakweguru vanosvika makumi mana musakubva ndemumwe wasangana nematambudziko sezvo uri kutatarika kuwana zvekudya nezvekupfeka. Mukuru wepamusha uyu vagondai gondo vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanoti vakatarisana nedambudziko rekuwanira vavanochengeta zvekudya. Vagondo vanoti musha wavo uyu unosibatsirwa zvakanyanya nevana vezvikoro zvemudunhu reManicaland nevamwe vekunze. Asi panguva ino hapana chavari kuwana nekuda kwelockdown.
Zvinonetsa kuti pamusha unowezora Old People's Home hatina atingati mapermanent donors asi tinorarama nemawell wishers vanhu vanotibatsira vachibva kunzvimbo dzakasiyana siyana zvikuru sei zvikoro nemachurches. Saka kuvhara kwakaita machurches kuvhara kwakaita zvikoro zvareva tisapoti panapa inenge yaderera. Saka pari zvino zvakatiomera asi tirikungoedza nepatinogona kuti vange vachirarama. Tine zvakarima projects atogedza kuita kuti tirambe tichizviriritirawo pachizvino.
Vagondo vanoti musha uyu une basa rekuchengeta huku dzokudya kana kutengesa uye kurima mubindu asi vakatarisana nedambudziko rekudhura kwoita chikafu chehuku uye kushomeka kwemvura yemadiridzo.
Tine mabroilers, tine marabbits, tine marodranas.
Studio 7 inakwanisa kutaura nemukuru webazi rezvemagariro evanhu mudunhu reManicaland vaPeter Machisa sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi mudzidzi weManicaland vaEdgar Senza vanoti hurumende iri kubatsira masangano akaita seiwayo panguva ino nezvakasiyana siyana kusanganisira mari. Zvakadai kanzira wenharaunda iyi yeWard 1 kusakubva vaThomas Nyampane Dengu vanoti vakwegura ava vanotarisira kubatsirwa nehurumende kunyanya panguva ino. Kanzira ava vanotiwo hurumende inofanira kuvavakira vanhu dzimba kuti vasagare vakawandisa vozoguma votapurirana chirwere checoronavirus nekupinza vakwegura vacho munjodzi.
Zvamuri kuona sezvizvi dzimba dzacho zhinji dzacho dzinogara 1, 2, 3 the number is 4 per room zvichiinvaitwa nezvimapuranga zvokuti sekuziva kwangu this is the most crowded place muno musakupa if not Mutare is the war. Saka COVID ikanzi yarowa pano yarowa muno maMutare panapa kutovhara madhoo nokuti vanhu vacho vese matrailers awarume ari ukoko madzimai vese mapublic trailers madzimai ari apa. Saka kuungana kwacho huwandu hwacho huripo haunyatsokuiri kuti tirarame zvakanaka tiri kurarama zvatiri kuita zvizvi muCovid. Imwe nyaya iri kunetsa futi pese patiri kufamba vanhu ivo vari kuchemanzara chikafu iyezvi zvamuri kuona kuti pane vari kungomhanya mhanya hwavo but paangadai pakazara pamusika pauri kutsvaga zvekurarama nazvo.
Panyampane Dengu vanoti hurumende inofanirwa kuchimbidza kugadzirisa ugaro hwakanaka hwevanhu mumusha uyu pasi pechirongwa chekuvandudza maguta icho zvakaparurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa maMutare mukutanga kwegore rino. Kusvika pari zvino dunhu reManicaland rine vanhu vapfumbamwe vane chirwere checovid-19 vanova vanhu vakadzokera munyika vachibva kuMozambique. Ndakamirira Studio 7 maMutare ndini Loida Moyo.
tombotarisa nhau dzekumatare. Gwetare mutungamiri webato reMDC Alliance vaNelson Chamisa, Advocate Tavano Mpofu, nasi vazvipira kumapurisa mushure mekunge mapurisa aenda kumba kwavo akapakatira zvombo nezuro. Mumapepa emapurisa ari mumaoko eStudio 7 vamupofu vari kupomerwa mhosva yekufojera kudare repamusoro-soro reConstitutional Court muna kukadzi gore rapera, vachiisa zita rechapupu chenhema rekuti simba rashezuze. Vari kupomerwa mhosva pasi pemutemo weCriminal Law Codification Reform Act. Detective Chief Inspector Mashawidza webazi reuori kana kuti CID Police Anti-Corruption Unit ndo vari kuferefeta nyaya iyi. Vamupofu vari kuramba mhosva iyi uye vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Bato reMDC Alliance rinoti zviri pachena kuti uku kumbunyikidza kodzero dzevanhu. Nyika yeSouth Africa nhasi yapinda muchikamu chechitatu kubva muzvikamu zvishanu zvayakadzika kubva musi wa 27 kurume gore rino, ichiedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 icho chatengeshera pasi rose. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Nhasi munzvimbo zhinji dzemuSouth Africa change chiri chipatapata sezvo mamwe makambani ane chitsama ainge avharwa atanga kushanda. Vamwe ndivo vafumira kuenda kuzvitoro zvinotengesa doro, izvo zvatanga kutengesa doro nhasi zvapa kuti pazvitoro zvakadai muJohannesburg pave nemitsetse yakareba zvikuru. Asi kunyange hazvo vanhu vazhinji vange vachipemberera kuve muchikamu chechitatu ichi, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvikuru zvinoshanda munzvimbo dzekudyira hazvina mufaro sezvo zvisati zvave kubvumidzwa kudzokera kumabasa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Isabel Mboza vanoti zvino hazvina kuvamirira zvakanaka zvekuti vari kutofunga kudzokera havo kumusha.
Isu gore rino tisu vanhu vazotambura manje. Tine vana vatatu vanoda kudya kuenda kuchikoro apa panodiwa mari dzerenti. Hatizivi nemamiriro aita zvino kunyika muno kuti tichararama sei. Dzimwe nguva ndotofunga zvangu zvekudzokera kumusha.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi Dr. Edi Mahembe vanoti kusavhurwa kwenzvimbo idzi kuchaveda dambudziko guru kuzvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda. Asi Dr. Mahembe vanoti pane nzira shoma dzingatorwa nemhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa iyo isati yave nemabasa kuti iwane raramo dzakaita sekutanga mamwewo makambani.
Saka takutarisa saizvozvo tingatira kuti ko vanhu ava chii chavangaita. Ndokutanga ndokurwa kuti vanodi kuti vatsvage mabasa kune dzimwe indastry dzavhurwa. Ndofunga zvinenge zvingabatsira. Chechipiri kuti maybe vari kuda kutanga mabhizinesi madiki avo zvokuti vawanewo kubata nemhuri dzavo.
Dr. Chipo Mukonza imwe onyanzvi munyaya dzezveupfumi vanoti kusavhurwa kwemigano yenyika yeSouth Africa kuchakanganisa mararamiro evanhu vanorarama nekutenga vachitengeserana sezvo vasisakwanisi kupinda kana kubuda munyika kuzoita mabasa aya.
Vanhu vazhinji vanga vachirarama nekutengesa nekutengeserana, vachitora zvinhu zvichienda kuZimbabwe vachinotengesa. Nekuda kwaizvozvo kuchine kushungurudzika nekusagadzikana apo mhuri dzanga dzichirarama nekuda kwekutengesa nekutengesana. Vari kushayiwa kuti zvino nanhasi zvaramba akavharwa vachaita sei. Saka chikamu chechitatu chakanaka asi chine kakusagadzikana, uye havasi vose vanhu vanokwanisa kurarama naizvozvo.
South Africa ine vanhu vanosvika mazana matanhatu nemakumi masere ane vatatu kana kuti 683 vafa nechirwere ichi. Vabatwa nechirwere ichi vanodarika zviuru makumi matatu nemaviri ane mazana matanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 32,683. Asi pavanhu ava zvisati zvazivikanwa kuti pane vanhu vangani vekuZimbabwe vafa kana kubatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 mu Johannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya Chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Nyanzvi munyadzi hutano dziri kuyambira vanhu kuti vagare vakangwarira nyaya yekurwara nepfungwa kunogona kuita madzimai kana achangobva mukusununguka. Zvinogona kuti vamwe vagume vatora upenyu hwavo. Asi chirwere ichi chinorapika munhu akakwanisa kuwana rubatsiro nekukurumidza. Chirwere ichi icho chinonzi postpartum chinokonzerwa nekusagadzikana mupfungwa kana mudzimai achangobva mukusununguka. Kiri mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mwenyanzvi munyaya dzehutano hwepfungwa, Dr. Vongai Munatsi, vanoti dambudziko rechirwere chepfungwa riri kuramba richikwira zvekuti zvikamu makumi matatu kubva muzana zvevanhu vanoenda kuzvipatara nemakiriniki vanenge vaine zvirwere zvepfungwa.
Chatinoziva panyaya dzedepression ndechekuti pavanhu gumi voga voga vanoenda kuchipatara vachida kutsvaga rubatsiro kana kumakiriniki, vatatu vavo vanenge vanayo depression.
Dr. Munatsi vanoti madzimai anenge abva mukusununguka anoonekwa kuti pfungwa dzavo hadzisisina kugadzikana kuburikidza nekugara munhu akasuwa kutadza kudzwa zvakanaka kana kutoramba kuyamwisa mwana wake.
Ndizvo zvinoita kuti pave nedambudziko rekuti vanhu tinongoti akungosuwawo, akungofarawo, kungoshayawo kufara, kungoshayawo hope, kungonzwawo kungoremerwa sekuremerwa kunongoita munhu kana achinge ashanduka kubva kuva mukadziwo zvakasina mwana kuzoitawo mukadzane ane mwana. Saka kazhinji tinobva tangoti zvinhu zvinowanikwa asi tisingatozivi kuti munhu anenge achitodini achitorwara.
Dr. Munatsi vanoti zvimwe zvirwere zvepfungwa zvinofamba nedzinza remunhu zvokuti kana zvikasaongororwa nemazvo panogona kuonekwa kuti kune vamwe vemudzinza vakamboita dambudziko repfungwa.
Kazhinji kacho urwere hwepfungwa huri muropa, pachirungu vanoti majins. Ndosaka tichiona kuti vanhu pavanoberekwa zviya kana uchionekwa nana chiremba vanobvunza kuti mumuri menyu mune munhu akamborwara here nechirwere kana cheshuga kana cheBP. Nekuda kwokuti zvirwere izvi zvinenge zvagara zvirimo zviri muro zvozobuda kana munhu achinge ashushikana.
Dr. Munatsi vanoti zvirwere zvepfungwa zvikonzerwe nekuroiwa madhimoni kana mweya yetsvina. Vanoti munhu anenge ava kunetsekana nepfunga dzake anofanirwa kuwana rubatsiro kunyanzvi kana kuwana wekutaura naye kuitira kuti anzwe kusununguka kutaura zvinenge zvichimuremera.
Munhu anogona kutanga kurwara. Zvinova zvinoita kuti isusu pamararamiro tinge tichiti urwere hwepfungwa hunofamba nekuroiwa nekuda kwekuti zvinenge zvaitika kana kuti pana baba zvozoitika pamwana zvozoitika pamuzukuru. Ende kazhinji kacho zvoitika panguva yakafanana, pamwe sekuru vakatanga kurwara vachangotanga kuenda kubasa vave kana kuma 24-25 ikoko kupa makore. Ende zvozoitika futi kuti mwana wavo anorwara ipapo chirwere chinenge chiri mudzinza.
Mumwe mugari wekuti Tungiza amai Grace Chihuri vanoti nyaya yemadzimai anovhiringika pfungwa kana vabatsirwa inyaya isinganyanyi kutambirika mumhuri dzakawanda zvokuti havatozive kuti vakadzi ava vanokwanisa kurapwa nemishonga vachizoita zvakanaka.
Ndine cousin of mine akatofa akatoti abva kusununguka akatorwara kurasika njero kwakatooma. And then tina another friend ane mukadzi wake akasvika pachinano ichocho chekuti akasununguka and then akatanga kubehave zviri fun kadzi akatozosvika pakukomita suicide. Zvinhu zviri kutoitika mukugara kwatiri kuita mumacommunities edu but vanhu havasati vakunyatsosvigamuchira nokuzvinzwisisa.
Nyanzvi yezveutano hwepfungwa iyo inoshanda nesangano reZimbabwe National Association for Mental Health kana kuti ZIMNAM Dr. Ignatius Murambidzi vanoti vanhu vakawanda havanzwisise nezvenyaya dzemadzimai anoshungurudzika mushure mekunge asununguka, izvo zvinoita kuti varware havo muchinyararire kunyange hazvo chirwere ichi chichirapika.
Madzimai mazhinji kunyange nana baba vazhinji zvakare hatizvinzwisisi kutambudzika mupfungwa kwakadaro kunogona kurapika. Saka dambudziko riripo asi vazhinji vanozopedzisira vachiiya tinoti suffer in silence.
Dr. vatambarambidzi vanoti denda repfungwa ratove dambudziko guru nokudaro panofanirwa kutsvagwa dzimwe nzira dzokuti vanhu vane dambudziko iri vakurumidze kuwana rubatsiro vasati vasvika pakuda zvokuzotora upenyu hwavo. Kunyangwe hazvo pasina huwandu huri kuzivikanwa hwevanhu vanorwara nepfungwa muZimbabwe, sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose vanorwara nechirwere chekufungisisa kana kuti depression, uye vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanozviuraya pasi rose nepamusana pechirwere chepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kerim Dzamisi.
Nhau dzemitambo. Mimwe mitambo isina kusangana kwakanyanya yapiwa mukana wekudzoka munhandare panguva iyo nyika yakavharwa nemhaka yechirwere checovid-19. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabva kumahofisi egurukota revechidiki. Mitambo netsika rapa mitambo iyi mukana wekudzoka munhandare mushure mekumbumiswa kwemitambo yose musi wa23 kurume nekuchira kupararira kuutachiona wecoronavirus. Gwaro iri rinoti mitambo yakaita secricket, tennis, mijawo yemabhiza, kutwina, kumhanya negorofu ngazvinyore tsamba kusports and recreation commission kuti iongororwe kuti inokodzera here kudzoka munhandare panguva ino. Mimwe mitambo yapiwa mukana uyu inosanganisira rowing, polo, darts, archery, kuchovha mabhasikoro, equestrian, lawn bowls, mijawo yemotokari, triathlon pamwe nefencing. Sachigaro weZimbabwe Golfers Association vamufaro Chivoniwoni vanoti vatendesa tsamba yavo kare kuSRC kuti vatenderwe kukwikwidzana zvekare. Vachivoniwoni vanoti vane tarisiro yekuti vachapiwa mukana wekupinda munhandare zvekare sezvo mutambo uyu uchitambwa nemunhu mumwe chete anenge akazvimiririra. Muongorori wemutambo wecricket vaInoki Mchinjo vanoti hapana chinofarira kutadzisa cricket kudzoka sezvo kugumana mumutambo uyu kuri kushoma. VaMchinjo vanoti semaonero avo mukana wekutapurirana utachiona hunenge coronavirus mucricket hudiki diki.
Cricket vape kutanga pakambomiswa zvemutambo yakagara yataurwa nevanamazvikokota vehutano kuti haina zvayo mukana wakati wandei wekutapurirana chirwere. Ngadaro makati werengei mazuva mashomana napfuura kuti international cricket inotambwa neZimbabwe iri kutarisirwa kuti idzoke muna August. Cricket Australia inova iyo inotungamira mutambo uyu kuAustralia yabvuma kuti Zimbabwe iende iko kunotamba mitambo mitatu yeODI.
VaMchinjo vanoti kana mitambo yenhabvu ichidzoka kuEurope chinotadzisa cricket kudzokawo chii?
Mitambo yebhora yekuEurope yave kuda kutanga ende makatarisa munoona kuti mutambo wakaita sebhora utone mukana wakati wandei wekuita yatingati pachirungu board contact. Naizvozvo kana mutambo wakaita sebhora wapuwa green light yekuti udzokere cricket ngaichitanga zvayo.
Mitambo yenhabvu kuSpain yeLa Liga iri kudzoka musi wa11 chikumi ichiteverwa nekuEngland yeEPL musi wa17 chikumi. Mitambo yeBundesliga kuGermany yakatanga kare kare musi wa15 kurume. Asi muZimbabwe nhabvu nemimwe mitambo yakaita setsiva, basketball, netball nemimwewo yakadaro haisi kudzoka iko zvino. Muongororo wezvemitambo vaJustice Muzanenhamo vanoti nekuwanda kuri kuita vanhu vari kubatwa neutachiona hwecoronavirus pakanganiswa kuti mimwe mitambo idzoke.
Sports tinofanira kumira tutanga taongorora denda kuti riri kubva papi, richapera here, tichitsvaga solution.
Kune dzimwe nyika havasi kana kumbotaura nezvekuti mitambo inodzoka rini nekutya COVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekukwira zvakanyanya koita vanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tamba mbosha, zitumire ku studio7@voanews.com. Unukwanisa kunzuwa na uzedu pa www.voashwana.com. Anukwone kaine mfaro, njini wenyu, jonga kandemiri, ndirimu Washington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 kuNhlangula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, wabahlolwe izolo kulabane abengezelele inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe laya kwabalikhulu lamachumi phosa athoba minwembili, i-178. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha, i-6 million.
Engakunanzelelayo ukuthi indawo ayihlanzekanga kakhulu kulezi nsuku, siyashota singamanzi, i-overloaded. Yikho sonke isikhathi abanye babesuka sibesiya e-blowout bayeqedelela.
Inhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights isikhweze emthethwandaba udaba lokuthi indawo lapho kuhlaliswa abantu abaphindela elizweni bevela kwamanye amazwe besahlolwa ukuthi bale-COVID-19, ama-quarantine centers angcolile njalo awafanelanga ukuhlala abantu.
Into ehlali isenzakala ukuthi amapholisa ayancindezela abantu abamnyama, ikakhulu abesilisa. Into le vele kade kulikhubu, so umuntu wonke uzondile. Okwakathesi bafake i-curfew ukuthi ngo-8 PM umuntu kahambi kuze kube ngo-6 AM.
Uhulumende weZimbabwe ubize ummeli weMelika kulelo lizwe ukuba azochasisa ngokukhulunywe ngesinye sesiphathamandla sikahulumende welizwe lakhe esithe eleZimbabwe ngelinye lamazwe angenela kudlakela lokutshengisela olusemelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ebantwini abahlolwe izolo kulabantu abane abangezelele inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe laya kwabalikhulu lamachumi phose athoba minwembili, i-178. Abantu laba ngabanye babevele emazweni angomakhelwane athi kwele Mozambique lase-South Africa abagcinwe endaweni ezichiyeneyo zelizwe ku-quarantine. Lokhu kutsho ukuba asebegula lomkhuhlane okwamanje sebesedlula ikhulu lamachumi amane, i-145, ukusinde abangamachumi amabili, lasithoba munye i-29, kwafa abane. Asebehloliwe ukuba bale-COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamuka eZimbabwe leli gciwane ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amane, i-45,395. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegcikwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha, i-6 million. Kuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amane, i-374,538. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezintathu, i-2 million. Lokhu-ke kubikwa inhlanganiso ye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebefunyenwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu, i-147,099, labulala inkulungwane ezedlulwa ezine, i-4,228, kwasinda inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha, 61,808, kubika abenhlanganiso e-African Union. Inhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights isikhweze emthethwandaba udaba lokuthi indawo lapho okuhlaliswa abantu abaphindela elizweni bevela kwamanye amazwe besahlolwa ukuthi baligcikwane le-coronavirus kumbe hayi, ama-quarantine isolation centers angcolile njalo afanelanga ukuhlala abantu. Embikweni ewethule namuhla inhlanganiso le emelwe ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abanye bayabaleka kulezi indawo, kukanti abanye bengathola leli gcikwane. Eminye njalo imbiko ithi ezinye zalezi ndawo ezigoqela ikolitshi le United College of Education kwaBulawayo kanye lele Polytechnic akusimo esibi kakhulu, njalo abantu abanampahla ezeneleyo zokusebenzisa nxa begeza, ukudla kumbe ukulala. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi indawo lezi zihlaleke, njalo wethule inombolo zocingo abantu abangamtshayela kuzo nxa befuna ukumazisa ngababaleka kulezi indawo. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxa lomnumzana Solani Moyo, umgcinisihlalo webandla le-MDC eMathebeleland South, osanda ukuvakatshela i-quarantine center esikolo se-Plumtree lase-Allan Preschool osekuhlala abesifazana bodwa.
Siyabonga mama sithandekile. Okwakuqala sine-problem ekhona kakhulu lapha e-Plumtree okuhlala khona abantu laba abasuka eBotswana ababedipotiwe ukuze beqale behlolwe lo mkhuhlane we-corona. Plumtree High School kule problem enkulu. Okwamanje ngazifikela ngokwami lase-Eleni lapho kuhlala umama khona. Engakunanzelelayo ukuthi indawo ayihlanzekanga kakhulu kulezi nsuku, siyashoda sinamanzi. Indawo leyana kayinamanzi, i-overloaded, yikho sonke isikhathi abanye babesuka sebesiya eBulawayo ukuthi bayayiqedelela. But indawo khona okwamanje indawo kayihlanzekanga sibili, kuliqiniso elikhulu kakhulu ukuse-Plumtree.
Kuyini kahle kahle owazibonela khona ngawakho?
Engazibonela khona ngokwami yilokho. Ngithe ngase ngihambile ngabona ukuthi abantu bahlala njani, abantu baphila njani, ngoba ngangizwe amahungahunga ezinkulumo zokuthi laba bantu laba bahlala khona kakukho kahle. Ngahamba lami ngazibonela ngama amehlo, ngananzelela mpeli kakhulu ngendlela ababehleli ngakho. Kwazi kwathi uhulumende wabatshintsha ukuthi abasifazana bahlale lapha e-Eleni School, obaba basale e-Plumtree High School. Ngase ngisuka ngisiya esibhedlela, engakubonayo okwangizwisa ubuhlungu, ngahlangana labonesi abasebenza lapha abantu abafikela khona ngabezohlolwa imikhuhlane yonke ekhona. Basebekhala ngababuza ukuthi labana abantu abangale bayabuya yini nxa begula la. Bathi bayabuya sibili, abanye ngabomama abazithweleyo bayabuya khonapha esibhedlela. Okuzwisa ubuhlungu yikuthi kasinakuvikeleka, asinazo impahla esimele sizigqoke eziyizo ezivikela umkhuhlane lo okhona we-corona. Then enye into eyangizwisa ubuhlungu yikuthi namamaski wona ngakwayo ashoda. Ngikhuluma ngamanesi asesibhedlela, impahla zokuvikela kabalazo, kodwa laba bantu basuka khona ngale bangakahlolwa bezelatshwa esibhedlela se-Plumtree, lapha okumele khona ukuthi aluba kuthwala aba bantu bale ndawo yabo lapha abafikela khona abalatshwa khona ngabantu abavikeleneyo. So onesi laba basebunzimeni ukuthi laba bantu laba ku-easy ukuthi lo mkhuhlane umemetheke i-Plumtree yonke.
Lowo ngumnumzana Solani Moyo, umgcinisihlalo webandla le-MDC eMathebeleland South, ubexoxa ke ecingweni le-Studio 7.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele na ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Idolobho lakoBulawayo lamhlanje linanza iminyaka edlula elikhulu i-126 lasungulwayo. Kodwa izakhamizi zaleli dolobho zikhala ngokuthi intuthuko esithe yabakhona kayihambelani leminyaka yedolobho lelo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zakoBulawayo zilembono ehlukeneyo ngokunanzwa kweminyaka edlula elikhulu lelo dolobho lasungulwayo bekhathazekile ikakhulu ngesimo sentuthuko esikhanya sisemuva kakhulu. Umnumzana Effort Ncube oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi kulendingeko yokuthuthukisa idolobho leli.
Silijayela izandla idolobho lakoBulawayo ukuba le 126 years lilidolobha lesikhiwa. Ngoba siyakwazi ukuthi lona lidala kulalokho lingumuzi omdala kakhulu wenkosi loBhengula abelungu balifica likhona linje lanxa kwakhiwa kwatshintsha kwaba yilokho elikho khona. Kodwa ke siyabona futhi ukuthi lingemuva kakhulu nxa uliqathanisa leminyaka eselikhona emhlabeni. Idolobha elinje ubekufanele ukuthi ngabe kakusaswelekali manzi, ngabe kakulazindlu ezingelamagetsi, ngabe yonke into kugcwele imisebenzi lempilo enhle kodwa kakulalutho. Ngakho ke kuselo msebenzi omkhulu ukuthi kuguqulwe isimo sonaloso idolobha lakoBulawayo lihambisane leminyaka yalo.
Omunye wezakhamuzi zakuleli umnumzana Mike Ndiweni uthi uhulumende kumele aqakathekise ukuthuthukisa uBulawayo.
Kuningi kumele kwenziwe ke esikhangelele ukuthi ke kuguqulwe idorobho litshengisele ukuthi idorobho eselikhulile nje lakoBulawayo lapha khaya kanti kumile kuthensi akulanto entsha eyakhiwayo. Idolobho eliyabe linjani lingaguqukiyo kutshengisela ukuthi uhulumende kangaqakathekisi ukuthi athuthukise indawo yakoBulawayo.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Amanda Chuma uthi ubengazi ukuthi lamuhla uBulawayo ufikisa iminyaka edlula elikhulu.
Mina bengakwazi ukuthi namuhla i-birthday kaBulawayo. Ngibona ngani kufanele ukuthi langaleli liqakathekiswe umuntu wakoBulawayo alithakazelele leli langa. And lokho kungasinceda even lathi ukuthi sonke sisebenze sindawonye ukuze sithuthukise uBulawayo wethu. Akhona ukuthi maybe siphe umlando wonke kuhulumende ukuthi asenzele zonke izinto.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ongukhansila wakoBulawayo uthi idolobho leli lokho likhula lisiya phambili.
Thina njengoBulawayo esikunanzelelayo uBulawayo uyaqhubeka uyakhula amalokishi amatsha lokho ekhule siya phambili. Siyananzelela ukuthi uBulawayo loba elohlupho lwamanzi sibe lentuthuko yokuthi si-upgrade ama-water works ethu okutshengisela ukuthi loba i-drought le ingadlula uBulawayo sethe wathola izulu uBulawayo uyaqhubeka esebenza kahle ngoba siyabe silungiselele.
Isikhulumi se-council yakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi usuku lolu luqakathekile kakhulu edolobheni lakoBulawayo.
Namhla yilanga elikhulu eliqakathekile kakhulu udolobho lakoBulawayo lezakhamizi zakoBulawayo. Yilanga lapho esihalalisela khona uBulawayo yenelisa iminyaka engu-126. Sukusela leso sikhathi uze kufike lamuhla idolobho likhulile. Siyabona lathi nxa sihamba ukuthi amalokishi akhula, industry, commerce, idolobho elilama-services ayenza kube lula ukuthi uhlale kuBulawayo kumbe uyenze umsebenzi wakho kuBulawayo.
Izakhamuzi zakoBulawayo seziphe ingqobe kubaphathi bedolobho leli kanye lakuhulumende ukuba baqinise umsebenzi lenhlelo zokuthuthukisa leli dolobho. Lezi nhlelo kumele zigoqele ukulungisisa udubo lokutholakala kwamanzi oluyilo oluhamba phambili, ugetsi lokunye okulakho ukukhanga amakhampani amakhulu ukuzosungula ibhizimusi kilo. Eminyakeni edluleyo leli dolobho libone amakhampani amadala amakhulu evala esiyasungula kwamanye amadolobho ikakhulu eHarare ngenxa yenhlupho zonezo ezigoqela amanzi. Lanxa kunjalo umasipala waleli dolobho uthi kukhona okunye okuthuthukisiweyo okunjengamadamu amanzi. Ukuthuthuka kwalokhu kuzavela lapho izulu lingana ngoba wonke umuntu ezenelisa ukuthola amanzi okwakhathesi lokhu ngeke kuvele ngenxa kungani kuhle kwezulu. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Le
yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Endabeni eziphathelane lamanye amazwe, uhulumende weZimbabwe ubize umeli weMelika kulelo lizwe, uAmbassador Brian Nichols, ukuba azochasisa ngokukhulunywe ngesinye sesiphathamandla sikahulumende welizwe lakhe, esithe eleZimbabwe ngelinye lamazwe angenela kudlakela lokutshengisela oluqhamuke kweleMelika ngemva kokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipholisa elimhlophe. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
UMnumzana Robert O'Brien, umcebisi kamongameli Donald Trump weleMelika, utshele abezindaba ukubana eleZimbabwe kanye leleChina, Russia lele-Iran ngamanye amazwe angenela endonga ukuthula kweleMelika ngokutshotshozela ukutshengisela ukuxhasana ngemihlobo. Umphathintambo wezobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba, uDr. Sibusiso Moyo, ugcizelele umbiko othi uNichols ubiziwe emahofisini akhe bemtshela ukubana eleZimbabwe liyalandela ngokupheleleyo iziqondiso zenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba eze-United Nations Charter zokulaya amalunga ukubana ahloniphe ukuzinza lombuso okhululekileyo wamanye amazwe angamalunga. Ephendula ekubuzweni ngokubizwa kwakhe ehofisini kaMoyo, uAmbassador Nichols wethule owakhe umbiko ethi kuyadida ingqondo ukuthi bephakathi kobunzima obubhekane lelizwe lakhe obugxela ukumelana le-coronavirus, ukonakala kwesimo somnotho okwenzakala laseZimbabwe lodlakela oluqhamuke ngemva kokuba kubuliwe onsundu lipholisa elimhlophe kweleMelika ubiziwe ukuzochasisa ngalokhu. Ukuthi kulokuthi uhulumende weZimbabwe atshone edlalisa isikhathi ngalokhu, kumele aqakathekise ukwephulwa kwelungelo elizweni labamabandla aphikisayo abalondoloza amalungelo abantu kunye lezehlakalo zokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwabesifazane abasakhulayo be-MDC, uNkosazana Johanna Mamombe labanye bakhe kanye labathunjwayo banyamalala eminyakeni edluleyo abanjengo-Itai Dzamara. Umabhalane omkhulu wogatsha lwezokwethulwa kwemibiko, uMnumzana Nicky Mangwana, laye uthi eleZimbabwe kaliziboni lingelinye lamazwe ayizitha zeMelika.
Kunjalo nje, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lesinye isizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika, uNkosazana Busi Dube, esipha umbono wakhe.
Ye ukhanya into le yinto vele ejayele ukwenzakala. Okwakathesa kumehluko yokuthi lokhu kubonakale kuvidiyo, kodwa khona ngokwakho abantu bavele baligqubu ngoba into ehlale isenzakala ukuthi amapholisa wona vele ayancindezela njalo ayadlwangulula abantu abamnyama ikakhulu abesilisa. So into le vele kade kuligqubu, so umuntu wonke uzondile. Okwakathesa bafake i-curfew ukuthi ngo-8 p.m. yonke into wonke umuntu kahambi kuze kube ngo-6 a.m. kodwa ngenxa yequbu labantu wonke umuntu lokhu iyagcwala emgwaqweni ngesikhathi sona leso kumele ukuthi ngabantu basezindlini. So into le yinto evele yikho isilumathe yabamba iMelika yonke ikagcele lapha eMinneapolis, bebanga nje into encane yokuthi imali kade ithwele nani ayisiyo kahle, abantu bathe kathi kungasilo cala lokuthi ngawe yabulala umuntu lwana lethu.
So singathi khonokho-ke sokuvezani xa wena ukhangela
ngesikhiya bathi i-racism, because okuvezayo ukuthi loba sokule four babuya laba abantu abamnyama babaletha lapha 400 okuthiyeneyo ukuthi kathe sokubathi i-civilization, kodwa umuntu omnyama lokho ekhanya engumuntu ongaphansi komuntu omhlophe kuleli lizwe. Yombono wami nangombono obonakala abanye bonke laba abakhankasayo. Ukuphambanisekayo ukuthi sokubulala izinto, sebebulala ama-building, ama-shop, belutha, kodwa
mkangazona ayo awukoro mwaba iti freedom of assembly and freedom of speech.
Ye, akucho ke matumu kuti po kwamke loku kuyanga?
Loku kuza kubega, so kuza kubega. Kuzo kufalele lawa manya mapolisa matatu, ae hamba la elo, ae vila luza ni George Floyd.
Yes, sizwe njalo ke ilizwe leMelika lapha ke lisithi ilizwe leZimbabwe ngani liphakathi kwalawa ahlokozayo ukuthi abantu bebasele uhulumende bakhuluma ngeRussia, bakhuluma ngeChina, eZimbabwe leIran ukuthi laba yibo abantu bangani baphehla udubo la. Kambe ngabe kunjalo?
Ngombono wami angeke ngakhomenta ngoba angikawuboni ukuthi amaZimbabwe benzela abaphehlayo khona. Kodwa ngabe kungabe kuyiqiniso angeke nga
lo nkosazana uSidube isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika obesipha umbono wakhe ngodlakela osoluqhamuke eMelika lokutshengisela abantu bekhonona ngokubulawa kukamnumzana George Floyd onsuntu lipholisa elimhlophe. Le Studio 7 yesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligcikwane le-coronavirus kodwa likhumbule zihlobo ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini. Abenhlanganiso elwela amalungelo abaphila legcikwane eZimbabwe HIV AIDS Activist Union Community Trust bathi bakhathazekile ngesimo sezomnotho elizweni besithi iningi lamalunga liyehluleka ukuthola amaphilisi ngenxa yokuswela imali yokuhlawulela indleko yesibhedlela. Iningi kungabayanga njalo bephila ngokuthengisa khona okusamisiwe ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe nge-COVID-19 i-lockdown. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izibhedlela eziningi elizweni zibikwa sezikade zaqala ukuhlawulisa imali yokuthola usizo kizo esukela kumadola angamashumi amathathu kusiya kwamane. Unkosikazi Mebu Tsikai ophila legciwane ohlala komrewa ulandisa ngodubo asebhekane lalo.
So nge-lockdown le asenelisi ukuthi sidinge leyo mali ukuthi selashwa kumbe sethathe imithi yethu. Njalo ma uvela khatshana ngaba kunanzeleli lokuthi ugada emalini kumbe uzobuyela ngani bona abakufunayo i-hot arctic years ekudindiseni amakadi. So sesicela kakhulu uncedo ukuthi nxa singaphathiswa basizwisise lathi ukuthi khona impilo esiphila layo kathesi nge-COVID ekhona asingeke sanelise ukuthi singaphumi phandle. Njalo sithole imali yokuthi sizolatshwa every after 2 months.
Uyakhalaza kuhulumende unkosikazi Tsikai ukuba ngabe uyangenela batholiswe usizo lwesiphangiphangi bengaze babuyela muva kwezokunatha amaphilisi.
Bangakwazi ukuthi basiphi i-supply eyenelisa ukuthi senelisa ukuthi khona sidinge futhi enye imali enjenge-40 RTGs ngoba endlini ngabe ngifuna imali yokudla esibhedleleni after 2 months bafuna i-40 RTGs. I-transport iyabe ifunakala kumbe nomntwana futhi oyabe emele ukuthi ethathe i-supply yakhe after 2 months lezo. Silodubo kakhulu lapha kabasiphathi kahle kumbe ukusizwisisa ukuthi sikuphi. so siyabe sicela lathi ukuthi sincedise ukuthi singaphila njani njengabantu abaphila bephansi kwe-HIV and AIDS.
Umkhokeli weJawu sithi umnumzana Stanley Takaona laye upha umbono wakhe.
We've got a client with HIV positive and I've been also assisting as a community.
Ngikhuluma nje silomunye wethu ophila legciwane njalo uleminyaka engamathumi ayisikhombisa lanye yokuzalwa. Bengimsiza lami ukuthi anelise kuya esibhedlela njengelinye lamalunga enhlanganisweni yethu. Lokho ngiyenze kusukela mhlaka 29. Ubengahlawuli sonke isikhathi lumuntu lapho ethe waya esibhedlela njengomuntu osekhulile. Sekunenkinga manje kule ndawo, ubengafanelanga ahlawule leyo mali umuntu omdala.
So I think there's an issue at the facility because this person should have enjoyed these rights.
Umnumzana Owen Mthembu, isakhamuzi seHarare, uthi osekusenzakala kulabo abaphila legciwane kuyingozi enkulu.
Le nto esisenzakala kuyamangalisa ukuthi umuntu sekumele abhadale 80 bond. Loba leyo 40 bond abathi sebehlise ngayo izavela phi? Abantu bebengasebenzi njalo abasebenzi and abanye babo imisebenzi ayisezi ukuba khona futhi and abanye thina siphila ngokuthengisa lokho sesivalelwe ukuthi singasakwenzi sisenza nzima nje ezindlini pho sizaphila njani.
Umthembu uqhubeka ethi lokhu kuzobuyisela muva imizamo yokulwisana legciwane lengculaza elizweni okungumsebenzi okade uphethwe kuhle liminyaka yonke le.
Emaphandleni khona vele akulalutho, izulu alinanga ukuthi umuntu awuzagijima-gijima kuze kube kangaki edinga leyo mali ukuthi ebhadale leyo 40 bond. Into ebeyibingabhadalelwa isikhathi sonke, hayi ugovernment lo sibili uyamangalisa.
Udokotela omkhulu esibhedlela seMrewa, u-district medical officer uDr Reginald Gwisayi, uthi baphakathi kokuluhluzisisa lolu daba. Kuthi umqondisi wohlangothi lweziphathelene lokusabalala kwegciwane lengculaza kanye lomkhuhlane we-TB elizweni phansi kogatsha lwezempilakahle uDr Owen Mgurungi, yena akathandanga ukupha umbono wakhe kulolu daba. Babikwa befika phose isigidi lengxenye abaphila legciwane elizweni 1.4 million abatholiswa imithi ezibhedlela ezichiyeneyo osekusize ukuthini iningi labo lanelise ukuphila okwesikhathi eside. Kodwa abalwela ilungelo labaphila legciwane bathi isimo salaba bantu abakiso sizokwenza babuyele emuva ekunatheni imithi yabo kube yinkinga kulizwe lohulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo, abalandeli beqembu lenguqu ele-Highlanders bathi kabathengiselwe impahla elophawu lweqembu leli ukuze iqembu liqhubeke libuthanisa lokuthola imali yokubhadalela indleko zomsebenzi loba kungela mdlalo ngalesi sikhathi ilizwe livaliwe ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweliyo.
Iqembu le-Highlanders lisenkingeni yokufulathelwa ngabakade belisekela ngemali yokuholisa abadlali labaqeqetshi abenkampani ye-Net One. Lokhu kuthi iqembu leli lisesikhaleni ngoba lingenelisile ukuthola imali evela kubalandeli bebhadala ukuzongena enkundleni njengoba imidlalo imiswe ngomkhuhlane we-COVID-19. Umlandeli weqembu le-Highlanders ohlala elizweni le-South Africa uMncedisi Siziba uthi udaniswa yikuba leli qembu selihamba licela usizo lona lilethuba lokuzenzela imali ngokuthengisa impahla elophawu lweqembu.
Ngibe lokudana mfundo okunye okuyi-article abantu Nkosi ukuthi kabe shuwa ithimizwe lonke yesihamba icela izimali kodwa khona phana kusukule ndawo njenge-clubhouse ongafakwa ama-t-shirts kufakwa amakepesi kudayiswa utshwala kube le proper showroom uthi odlulayo angena akwazi ukuthi athenge le t-shirt yakhe njengomuntu othanda ithimizwe lonke yayilinda kodwa maso ngendlela okwenzakala ngayo bantu hayi ukucela akwazi kwasiza muntu bantu kodwa indoda mele izicabanyele layo.
Intatheli izindaba ezemidlalo uNation Gokwarira uvumelani loSiziba esithi ngabalandeli leli qembu elilabo akumelanga ngabe liyahawula.
I-Highlanders into emele yenze ukuthi ibe labantu abale business mind ababona ukuthi ha ibhola lezinsuku silibhizimusi begijimise i-Highlanders ibe ibhizimusi bengachazwa ngokuthi balabalandeli abaningi kodwa bechazwe ukuthi bathola inzuzo ngabalandeli abaningi. Kuningi abangakwenza, kokuqala abangakwenza ukuba labantu othanga ama-members abe bekhipha abangakukhipha ngenyanga
ukwenzela ukuthi beqinise ukuba ngamamembers wabo. Okwesibili, iqembu leli liyakwanisa ukuba ngalabantu esingabathi ngama-partners, amankampani amaningi angafuna ukuthi bezo-advertise ngesilungu, kodwa ibona labo bebanika okunye.
Isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi impahla elophawu lweqembu ikhona elizweni le-China, njalo inhlelo zokuletha leyo mpahla ziphazamiswe ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Emalangeni iqembu le-Highlanders liphiwe imali kanye lenyama ngomela indawo yensiza yedale lephalamende uFarai Taruvinga. Njalo umgcinisihlalo waleli qembu uKenneth Mhlophe uthe lesi sipho siphathise kakhulu ngoba kulezi nsuku bengela ndlela yokuthola imali. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph
Sengakalugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilaso. Kwabahlolwe izolo kulabane abengezelele inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe, laya kwaba likhulu lamachumi phose athobani nombili i-178. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha. Hayi-ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.